Mumwe wevanhu ava ndiva Justin Makota veMDC Alliance vekumasvingo South. Avo vanoti vashamiswa nezvakaitika sezvo vakamboona zita ravo mugwaro reGovernment Gazette raive nemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo.
Ndiri kutokatya mazvo nezvandiri kuona munewspaper kuti ndakahwete draw. Handina kumbobvira ndazvifunga kana zvapinda mundangariro dzangu kuti ndichahwete draw. Masvingo South ndiri kutoimiririra, ndiri kuenda mberi. Saka izvezvi zvakadai, ndatomuka ndikaenda kuzeki ndikandovabvunza kuti zviri kubva kupi ende zviri kuenda nekupi. Vakambondiona here kana nerimwe ramazuva? Nokuti mutemo unotaura kuti mukwikwidzi wega ndiye anokwanisa kuhwete draw. Ini handina kumbobvira ndadaro, ende ndasvika ikoko ndobva vazotanga kutsvaka tsamba yekuti ndakahwete draw vakaishaya. Zvinoreva kuti ivo pane zvimwe zvakaitika zvavasingakwanisi kunyatso kutaura kuti zita rangu rizowanikwa ranyorwa pakuti ndakahwete draw zvakabva nekupi.
Vamakota vanoti zeki yatambira chichemo chavo uye vanovimba kuti chichagadziriswa. Vatiwo vachapiwa mukana wokuona kuti zita ravo rinenge riripo here panodhingwa mapepa ekuvhotera ekumasvingo South.
Ndasvika kuzeki ndikataura navamurenje pamwe chete navazvoushe, ndikavaudza kuti chokutanga ndiri kuda kuti vanyore inonzi eratam vachikorekta zvavanyora mukani mumuherald kuti ndakahwete draw. Chechitu ndechekuti inini ndiripo ndichizvionera ndoona kuti kuballot paper zita rangu raprintiwa, kozi vakasadaroi vanenge vaita infringe my rights as a Zimbabwean and as a candidate munyika yeZimbabwe.
Mutauri wemout racial Christian Democrats rwebato riri kumirira MDC Alliance kugutu central vaSebastian Mubvumbi vanoti vashamisikawo nechiziviso chezek chekuti nhengo yavo vaNS Madingo vabuda musarudzo. Vamubvumbi vati vaMadingo vachakwikwidza musarudzo uye vachagadzirisa nyaya iyi nezek nekukatsika. Vazhinji vanonzi nezek vakabuda musarudzo inhengo dzeMDC Alliance dzakaita savaClifford Namburo kuGoromonzi West, vaKnowledge Mpini kuGutu West navaWilliam Zivengwa kuZaka West, uye vanosanganisirawo vamwe vanhu vange vakazvimirira asi vachibva kumapato akasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoile Sligwana kuti tinzodivirawo panyaya iyi. MDC Alliance ine nhengo mbiri mbiri kana kudarika munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusawirana mubatanidzwa uyu. Mutauri weMDC Alliance Professor Washman Nguve vaudza Studio 7 kuti musangano wevatungamiriri veAlliance waita chisungo nhasi chekuti vese vakaisa magwaro avo zviri kunze kwechibvumirano cheAlliance vanofanira kutsigira vanhu vari kutsigirwa neAlliance. Zvichakadai, zeki yazivisawo kuti pane mazita evanhu vakawanda chose vachakwikwidza musarudzo vakasiyiwa mugwaro reGovernment Gazette revanhu vachakwikwidza. Vanhu ava vanosanganisira vaStarman Chamisa vachamirira MDC Alliance kuMbare, vaSylvester Nguni vachazvimirira kuMhondoro Mubayira, navatapera Simon vachamirira People's Rainbow Coalition kuMhondoro Ngezi. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vati kuita kweZek kunoita kuti vanhu varambe vachinyunyuta nemafambisirwo esarudzo.
Izvi zvaka kuzwa zvekuita neZek izvi zvinoramba zvichiratidza kuti zviri kunyunyutwa nevazhinji kuti Zek hasinyatsa kuita basa rayo nemazvo, uyezve Zek haina kunyanya kuzvimirira yega zvokuti ingati independent body. Mamistakes airi kuita aya Zek yaifanira kunge yachimhanya-mhanya kuti ibude pachena kana kuti iratidze ruzhinji rweZimbabwe kuti zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti tichange tine free fair and credible election zvinge zviri zvinhu zvatingatarisira. Saka sekuona kwangu zvaakuratidza pachena kuti Zek ine zvinhu zvakawanda zvinonyatsotarisiswa.
Vamadhuku vati Zek inofanira kuita basa rayo nemazvo kuitira kuti vanhu vavimbe nezvichabuda musarudzo dzichaitwa kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.